manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kukadzi 6/2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mopup chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi zveshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rinopikisa reMDCT yeNational Organizing yasangana pamuzinda webato iri muHarare nhasi mangwanani kuti ironge nezvegadziriro yesarudzo idzo dziri kutarisirwa gore rino. Mutauriri webato iri vaobeti gutu vanoti zvikuru zvakurukurwa mumusangano uyu ndezvekuti vachamirira bato musarudzo vachasharwa sei uye kuti ndevanani vanenge vachizovasarudza. Vagutu vanoti kunyange bato ravo riri mubatanidzwa weMDC Alliance chibvumirano chekuumba mubatanidzwa uyu achirambidzi mapato kuita gadziriro dzavo akazvimirira. Asi vagutu vanoti munzvimbo dzinenge dziine kuwirirana kwenhengo kuti dzinoda kumirirwa nani musarudzo, bato ravo harisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kana kuti maprimary election munzvimbo idzodzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pemusangano uyu.
Kanga tichitaura isu nenyaya dzekuti maprograms eparty gore rino maelections zvava pedo kudai tomaronga sei tichironga mastrategy achewawo emisangano ichazenge ichiitwa muZimbabwe yose misangano yeMDCT tichirongazve nezvenyaya yemastructures munoziva kuti nguva yakuzoti vanhu vasarudzwe macandidates eparliament nemacandidates local government elections nguva yaswedera yava pedo tichironga kuti maelectoral college acho achazenge achisarudza macandidates edu anenge akamira sei nezvimwe zvakadaro. Saka uyu musangano mukuru kwazvo wakakosha zvokuti ndafara chaizvo kuti musangano waenderera mberi zvakanaka ukadzeya nyaya dzose dzanga dziri paagenda. Saka isu chinangwa chedu yemanje chacho kuti takatarisa ziso riri pamaelections toda kuti musangano unirambe wakasimba kuitira kuti tihwine maelections sezvo vana veZimbabwe vakatarisira kwatiri kuti tivabudise muhuranda tivabudise mukutambura kwavari kuita vavewo vanhu vanogara upenyu huri nani.
Bato renyu richaita here maprimary elections tichionawo kuti muri mumubatanidzwa weMDC Alliance?
Isu sebato reMDCT inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinokudza yatinotiyo consensus. Consensus ndikangoti ndo iye yekuti vanhu musati maenda kumaprimary elections munzvimbo munombogara pasi movonesana, nokuti kunotova nenzvimbo dzakawanda dzokuti vanhu vakatoti isu toda nhingi kuti atimiririre, isu toda nhingi hatina dambudziko, hapana kupokana. Nzvimbo dzakaita saidzodzo dzinenge dzasarudza macandidates by consensus hakuitwe maprimary elections, nokuti primary election inoitwa kana paita vanokwikwidza vakawanda kupfuura mumwe chete.
Konyaya yekuti nhengo dzenyu hadzisi kuzopinda musarudzo munzvimbo dzakachengeterwa vari mumubatanidzwa wealliance, vamwe vari kuzvitambira sei mubato?
Izvi zvino zvichiri kudzeiwa ndofunga makanzwa acting president honorable Elias Mudzuri vachitaura kuti nyaya dzecity distribution dzichiri kukwenenzverwa. Ndoda zvekuti vatereri vazive kuti MDC Alliance hazvirevi kuti mapato acho ari mualliance ari manomwe. Hakusisina yatingangoti muchirungu individual identity yamaparties. Rimwe nerimwe pato rinoramba riri a separate and a distinct and independent political party.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Muri yekwachangirai inoti mutungamiri webato reMDC ari kunzwa zviri nani kudarika zvavakanga vari vasati vaenda kunorapwa kuSouth Africa. Vachangirai vari kurapwa vari mune chimwe chipatara munyika iyi. Mutauriri wavachangirai vaLuke Tamborinyoka vanotiwo vachangirai vari kuita zviri nani kunyange hazvo vachiri kudzimbikana. Nyaya yeurwere hwavachangirai yaswera ichibuda mumasangano enhau akasiyana-siyana achiti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka, asi vari kuziva zviri kuitika vachiti ichi hachisi chokwadi. Vatsvangirai vakabuda pachena kuti vane chirwere chegomarara remudumbu uye vanopota vachienda kuSouth Africa kunorapwa. Vatsvangirai vabudawo vachitaura paTwitter kuti mashoko ari kufamba haasi echokwadi. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa nhasi vaungana muguta reHarare vachidzidziswa zvakakoshera kunyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwasara mazuva maviri chete kuti kunyoresa kwechimbi chimbi kupere, mukuru werimwe remasangano anavamiririra reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VSED vaSamo Wadzanai vati donzvo ravo nderekuti nhengo dzavo dzinyorese dzakawanda kunyange kana chirongwa chechimbi chimbi ichi chapera.
So donzvo rechirongwa chedu nderekubatsira mamembers edu eVSED kuti akwanise kuparticipate maelections atakasangana nawo gore rino. Tinozviziva kuti mavenda akawanda munyika ende vanhu vane zvichemo zvavanazvo, vanhu vane mafungiro avanawo. Saka tinoda kuti pavanoenda kumaelections vange vane information yese kuti process rokuvhota rinofamba sei.
Vawadzanai vaudze Studio 7 kuti nhengo dzavo zhinji dzanga dzisina kunyoresa kuvhota, vakati izvi zvanga zvakanyanya kudivire nhengo dzavo vanorarama neurema kusanganisira vasingatauri nekunzwa, avo vavati vanga vachikundikana kuwana rusivo.
So tinokurudzira ZEC nemamwe even civil society organizations kuti onai kune vari kurarama neurema madeaf vamwe vacho vanoda kubatsirwa. Panofanira kukwanikwa nzira dzokuti ipo paregistration center paya pawanike vanhu vanovabatsira. Vari kurega kundoregista nenhau iyoyo kuti vanosvika vondowana hapana munhu anokwanisa kuvabatsira kutaurava.
Mumwewo vatengesi vanga vari pamusangano uyu vaStalin Mazvimba vatenda chirongwa cheVSET chivakati chavapawo mukana wokuti vanyorese kuwana chimwe chitupa kuti vagokwanisa kunonyoresa kuvhota. VaMazvimba vatiwo ruzivo rwavawana vachanopawo vamwe vavanotengesa navo vasina kuuya pamusangano uyu.
Handisati ndarejista kuvhota nenyaya yekuti ndakarasa chitupa pandakaita tsaona. Saka so far ndauya paworkshop yeVSET iri kudzidzisana maererano nezvekurejista kunovhota, uyezve nechakakoshera kurejista kuvhota. Ndichibva pano nda kuenda kunoudzwa vamwe vatasiya kumaruwa kwatinogara nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti chakakoshera kuvhota chii. Kuno vamwe vachiri kuda kutya kuenda kunorejista kuvhota nenyaya yamaitwa maelections kumakore apfuura kumashure, asi nechirongwa chako iye zvino zvinhu zvatisiyane iyezve zvachinja.
VaDavid Chonga avo vasati vanyoresa vatiwo musangano wavabatsira kuti vanzwisise kuti gore rino kune mukana wokuti paitwe sarudzo dzejekerere, vakati izvi zvavapawo shungu yekuti naivowo mangwana vanonyoresa kuzovhota.
Muno musangano ndabhenefita kuti nzira dzaishandiswa kudhara zaido tisende unu vota zia zawa chini kwa saka chau kwa nisa kwenye unu register vota ni kuli ingeza chau romuno kujia new voters ro saka mungwa na chae kwa unu register voters zaido faro
sangano refi set runo tricharamba uchende ramberi ni misangano yukuru zira kunyoresa kuvota munji mbozaka siyana siyana kuitira kuti nengo dzavo dzikwaniseo kuwana mikana ikusarudza vatungamiriri vavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weparamende Afrika kana kuti Pan African Parliament vaRoger Ngododang vari kushanya muZimbabwe kwekutanga nezvebasa ravo. Vadang vari kuperekedzwa nomiriri weAfrican Union kuUnited States, Dr. Arikana Chihombori. Vachisvika muZimbabwe, Vadang vakarumbidza zvikuru hurumende itsva yeZimbabwe vachiti vanokorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vanotambira hurumende yavo. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvakaitwa nemauto muZimbabwe hazvifanirwe kugamuchirwa nemasangano emuAfrica nekuti zvinokurudzira zvisina kunaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti African Union, SADC nemamwe masangano muAfrica vanofanira kugadzirisa mitemo yavo inobata kutorwa kwemasimba nemauto muAfrica. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe pamiri pfungwa dzavo.
Chekutanga ndechekuti African Union yakanga yagara kubva 2010 yaita mutemo wekuti haibvumi kubviswa kwehurumende siri pamutemo. Saka zvakazoitika muZimbabwe apa panotinetsei ngekuti hazvisi pamutemo kana tichizvitarisa sezvazvakaitika, zvekuti tinonyatsoziva kuti takatanga kupinda pamauto. Asi kwazoitika nemapoka edu yakaita sana African Union, mitemo yavo yekudefina kuti chii chinonzi kuu, ndo patinoona pane dambudziko kuti kana vakuongorora nyaya iyi yakaitika muZimbabwe, mitemo yavo yakanyanya kutetepa, haina kunyatsosimba kuti chii chinonzi kuu. Ndo patinenge tichiti ipapo ndo panoresva mitemo yeAfrican Union. Tinoona muZimbabwe inoda kugadziriswa.
President wePan-African Parliament vaRoger Dang vari muZimbabwe kuzvinezvi vakangoti vachisvika vachiti vanotambira hurumende yeZimbabwe. Pane chakaipa here apa?
Pane chakaipa nekuti vakutoita kunge African Union yePan-African Parliament vatori kugashira kuti hurumende dzinogona hadzo kubviswa nechisimba chero pasina kudeuka kweropa kana kurwisana kunoita vanhu, nekuti statement yavakataura yekuti tiri kukorokotedza vanhu veZimbabwe ndekuti makaita zvinhu peacefully zvisina bloodshed. Ndo panonesa apapo kuti oraiti, saka zvakubvumidzwa hazvo kuti hurumende inogona kupindigurwa nechisimba ezvonge vanhu vasina kuurayiwa. Dai vakauya vagotanga vagara pasi nevakuru vese vari muhurumende, vari mumapoka, ari mumacivil organization, vari muopposition nevamwe vese vobvunzwisisa kuti maonero evanhu emuZimbabwe vanozviona sei zvakaitika muna November last year, pano kuti munhu atangoburuka ndege akutoti tino korekotedza vanhu veZimbabwe kuti makaita zvinhu zvakanaka chose. Handioni pane pakanaka ipapo.
Masangano esa yakaita seAfrican Union, Pan-African Parliament, SADC nemamapoka oronga chinyi munyaya yakadai kuitira ramangwana?
Chandinoona apa ndechekuti African Union neSADC nana Pan-African Parliament kavachigara pasi voona kuti apa chii chakaitika chakapotsa mitemo yavo, yavachigadzirisa mitemo yavo vagare pasi vaexpande definition yekuti kubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo zvinorevei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa asisina mbiri vaJacob Zuma avakatarisana nemutoro wekuti vasiye chigaro chavo kubva kubato ravo. Nhasi vatorerwa zvingangonzi nevakawanda mukana wavo wekuti varambe vari muhofisi semutungamiri wenyika. Paramende yaendesa mberi chirongwa chekuti vataure kumhuri yeSouth Africa cheState of the Nation maava makumi mana nemasere vaZuma vachitarisirwa kumira pamberi peNational Assembly muCape Town nemusi wechina manheru kuti vataure kunyika yavo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira hurumende yeMaldives nhasi kuti ipedze mutemo wekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kuti zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira vatongi vematare dzimhosva nevezvematongerwo enyika vakasungwa vange vakachengetedzeka. Kune nzira dzakasiyana dziri kushandiswa kuvandudza mararamiro evanhu pachishandiswa michina yemazuva ano kana kuti applications. Asi zvishoma ndo zviri kuitwa nevari kugadzira michina iyi kuti mararamiro evakaremara areruke. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya yekugadzirwa kwemichina yeruzivo vaDominic Tapfuma vanoti vave nemakore mapfumbamwe vachigadzira nzira itsva yechishandiso kana kuti app inenge iri pakompyuta nenhare mbozha ichaita kuti vanhu vakwanise kudzidza mutauro wemaoko. Vatapfuma avo vanoshandira rimwe bhanga muHarare vanoti app iyi ichaita kuti vanhu vakurumidze kubata mutauro wemaoko.
Chirongwa ichi ndakachitwa zita rekuti Purple Sign. Purple Sign zvireva humambo hunoenderana nemavara epepo, humambo hwekunzwisisana mukutaura. Saka chirongwa ichi ndechekuti kana iwe uri munhu anonzwa kana munhu asinganzwi, ndoda kuti muve muchiti kana mukasangana muve muchinzwisisana.
Vatapfuma vanoti vakapiwa shungu yekuita izvi mushure mekunge vaona dambudziko riri kusangana nevasingagoni kutaura kana kunzwa.
Zvinondishungurudza kuti semunhu akambofamba nyika dzakasiyana siyana, ndaiti ndikasvika munyika ndisinganzwisisi kutaura kwavo, zvaitondishungurudza, zvaitondinetsa kuti ndiite zvinhu zvandajairira kungoita mukufamba kwangu. Sekuti kana ndichida kudya, kutokumbira munhu kuti ndiri kuda kudya chii chaizvo kunotondishungurudza kana ndiri muimwe nyika. Kubva ndazviona kuti semunhu asinganzwi, munhu anoita kunge ari munyika isiri yake upenyu hwake hwese. Saka nzira yatingatozvichinja izvo kuti tigadzire zvinhu nezvirongwa zvinovabatsira kuti vave vanhu vanonzwisisana nevamwe mukurarama kwavo.
Vatapfuma vanoti vakawanda vasingagone kutaura kana kunzwa vari kushaya mikana muupenyu nepamusana pekutadza kuenda kuchikoro chaiko.
Munhu asinganzwi haafaniri kubhadhara kuti ave ari munhu anonzwisisana nevamwe muupenyu hwake. Kubva vana vachizvarwa, mwana akazvarwa asinganzwi, nei zvichiti anofanira kuenda kuchikoro chinodhura kuti abhadhare kuti anzwisisane nevamwe. Uyezve chero aenda kuchikoro chacho chinodhura, apedza chikoro chacho asvika mamwe makore ekuti achienda kunzvimbo dzakaita seyunivhesiti, anototadza kuenda yunivhesiti kwacho chero anga ari mwana anogona, nekuti chikoro chekuti aende kuyunivhesiti inonzwisisana nekudzidzisa nesign language hachiko muno munyika yedu. Saka vanhu vese chero aka kukomborerwa sei nepfungwa ari kutomira pa kudzidza kwake nekuda kwekuti vanhu vanoshanda navo vanhu vanosangana navo muupenyu havamunzwisisi
va wonderful mpazviribwo avo vane makore makumi matatu nematanhatu vanoshanda pamwe chete navatapfuma vanoti zviri kushingairirwa navatapfuma zvinogona kuzobatsira vasingagoni kutaura kana kunzwa apo vanozotsvaga zvavanoda munzvimbo dzakaita semumabhanga
chirongwa ichi chinokwanisa kuti chibatsire vanhu ava kuti vagone kutaurirana nevari kuseva sezvo vanhu vakuseva vachona vakudzidziswawo chirongwa ichi vachigona kutaura in sign language saka takazviona chiri chunhu chakakura chaizvo chinogona kutibatsira kuti tigone kubatanidza vaya vanga vasingagone kutaura nevamwe vanga variwo vachigara vachitaurawo vanga vachisirirwa kure nokuti havanga vasingagoni kubatsirwa asi iko zvino nechirongwa chavapo vanhu vakugona kupindawo mubhengi vachibvunzawo kuti vada kuvhurawo akaunti vachitaura nemunhu ari kuvaseva vachivhurawo akaunti zvakanaka
vasimbanya kupinda avo vanorarama muusope vanoti chirongwa chavatapfuma chikabudirira chinofanira kuzoshandiswa muzvikoro
vana pavanodzidziswa kuti neshona unoti zita rangu ndini kana tawanda in english unoti chakata dai pachibva patongodzwa futi in sign language unodai so kutira kuti nevana vadiki ivavo vanowaniswa maskills ekuti vakazosangana nemunhu anotaura sign language havashamiswe ba vanokwanisa kubva vataurawo naye nemutauro iwoyo zvichida vanokwanisa kutotamba naye vachinzwisisana pakutaura kwavo nekuti vanenge vadzidziswa matauriro anoitwa nesign language
vanyakupinda vanoti kudzidzira mutauro wemaoko kwakakoshera munhu wese muzimbabwe kwete vana voga vakawanda vane ruzivo nezviri kuitwa navatapfuma vanoti shuviro yavo ndeyekuti apo iri kugadzirwa iyi ibudirire kuitira kuti remangwana revanotaura nemutauro wemaoko pamwe nevakaremara rijeke ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Kambani rikutarisirwa nehurumende kuti ichasimudzira upfumi nekupa makambani emunyika neekunze mukana wekugadzirisa zvinhu achitengesa kunze nemutemo wakareruka yespecial economic zones authority haina kana mari maofisi kana vashandi zvekuti nhengo dzeparamende dzashamisika kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa varikuti zvinhu zviri kufamba ipo pasina chiri kuitika Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbowo kukomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika nemabhizimisi sachigaro vebhodhi rekambani iyi vagideon gono vati kambani iyi haina kana hofisi zvayo uye ivo nebhodhi ravo ndivo vari kutoita basa rinofanira kunge richiitwa nevashandi avo vasipo vagono vati kambani iyi iri kutoshandira kumahofisi avo pachavo uye nhengo dzebhodhi iri dziri kushandisa mari yadzo kuita basa rekambani iyi vati pave nemwedzi misere kambani yaumbwa uye vakatodoma vanhu vavanoda kuti vatungamire kambani iyi asi hurumende haisati yasarudza kuti ndiani anofanira kutungamira kambani iyi vagono vati maspecial economic zones ane mukana wekusumudzira upfumi hwenyika nekukasika pamwe nekupedza dambudziko remari munyika nekuti pakaita makambani akawanda anogadzira achitengesa kunze upfumi hunofamba zvakanaka vagono vaudza komiti kuti kambani iyi yakaumbwa iri pasi pebazi remacro economic planning and development muhurumende yava Mugabe asi zvichitevera kupinda kwavamunangagwa havasi kuziva kuti vava pasi pebazi ripi vati vakatonyorera kumahofisi emutungamiri wenyika vachibvunza nezvenyaya iyi uye havasati vawana mhinduro imwe nhengo yekomiti iyi amai Tabeth Malinga vati hazvifadzi kuti mutungamiriri wenyika anopinda mumisangano kunze kwenyika achipembedza maspecial economic zones asi ipo pasina kuitika munyika vayambirawo vagono nebhodhi ravo kuti vasiyane nekushandisa mari yavo kuita basa rehurumende vachiti kana hurumende ichikoshesa special economic zones authority inofanira kudira mari mukambani iyi izvi zvatsigirwawo nedzimwe nhengo dzekomiti iyi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti umbowo hwaturwa kuparamende navagono haufadzi zvachose uye zvaratidza kuti hurumende iri kuwanza mutauro pasina zvairi kuita.
Ndinoona kuti hurumende yedu yawadza pamuromo pasina zvino background zviri kuitika. Vamwe vakutoiti inato no action talk only. Number 2, zvakakosha kuti hurumende ionekwe ichiita zvairi kutaura kuti iri kuita.
Vatima special economic zones akakosha uye dzimwe nyika dzakabudirira nawo uye vati hurumende inofanira kukoshesa kambani iyi.
Saka zvakakosha kuti hurumende inei sekutaura kwairi kuita inge ichizokwanisa kuti vanhu vari kuuya nemari yavo vasanorovera pamudhuri. Saka ndo zvandinoona kuti zvakakosha kuti maspecial economic zones angati simbaradzwa angati mutsiridzwa.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaJohn Masimba Manyanya vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navagono zvinotyisa.
Kana pasina maoffice, kana pasina even maadministrative structures yekuti ichamanejwa nani. That is confusing and zvinogona kutaura government iyo haisati prepared. Sezvo inotaura ichiita zvavaitaura vachitaura vachiti tiri prepared kudavos ikoko. Zvakureva kuti naiko zvinezvi takuisa maquestion marks pane izvozvo zvavari kuti vari kuita. Nekuti hapana chatirikuona chinonyatsomisidzika zvataurwa naagono kuparamendi izvozvo zvotoratidza zvinhu zvakawanda maburi maburi muurongwa hwavo hwavari kuti vanawo.
Vaenderera mberi vachiti havaoni chinotadzisa hurumende yavamunangagwa kugadzirisa nyaya yemaspecial economic zones nekukasika.
Dambudziko ravo ravainaro rinombo dambudziko rechii, which means tasvika zvakare pachinhambo chiya chamapromises aimboitwa agara akangoitwa wangu musimboti wezano wekuti ticha ticha ticha, asi raramangwana rinozoona kuti zvakuita kuti tiche zvavanongo maburi maburi hapana chinomisika pamusoro pazvo.
Vati zvinonyadzisa kuti vanhu vekunze vanoda kushandira maspecial economic zones vauye nyika vosvikoona kuti kambani iyi haitomborina kana ofisi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Asamben matota siyo vota,
asamben matota siyo vota, sivote ndikumba.
Kwazwai vatereri vedu Studio 7, ini ndini Mike Hove mushamarari wenhau kuno ku Studio 7. Ndakanchida kutora mukana uyu kuti ndikukoke kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection na 8 Nas Maneru. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yechirongwa chebiometric voter registration mop-up exercise, icho chiri kusvika kumagumo musi wechina. Takatarisira zvekare kuzeya nyaya yezvekutyisidzirwa kwevanhu kuri kuitika munyika, apo pane vanhu vari kunzi vari kutora mazita nemaslips evanhu vachange vapedza kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba zvekare 001-202-465-0318. Mnogona zvekare kutibata papeji redu reFacebook paVOA Shona.
Andi kutamba makasa, kare kangu ndaira kasha, kusikira mvura yakatsva, zvangu vabata vabata, kugomera kukwira makasa, mwenzi kubaka baka, umbarumenda kakata, majembere zvanzandiba, kunodiwa haga mukaka, eta chinja mupaka, kunodiwa haga mukaka, majembere zvanzandiba, kunodiwa haga mukaka, eta chinja mupaka, kunodiwa haga mukaka. Vagomana munoda kufara ndisore mberi, mafambiro edu kupiko mberi. Vasikana munoda kutamba ndisore mberi, mafambiro edu kupiko mberi. Tiri kubira mandera
adidanda. Mbisa Ekambo, ndinda mubata kubva kuna Ja Fraser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navamogen Changirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo migwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mop-up chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika disen.